VOA irikutipetsera kuZimbabwe because irikutipa alternative voice because anoziva kuti tinorelaya neZBC. ZBC yacho irikutarisira one party chete. So VOA inotipa chance yekuti tiame maparties awane mukana wekutaura.
Zvii zvamunotarisira kubva kunhepfenyuro dzakadai seVoice of America?
Tinotarisira kuti VOA ikwanise kusvika everywhere kuZimbabwe kuti vanhu vawane information yakanaka, especially tatarisira maelection because the information kuZimbabwe haifambi. Kune nzvimbo dzisingasviki network yeZBC even mafoni, but VOA inosvika kwese kwese nekubhinga, murikuona. So tikashaya VOA vanhu vanogona kunetsekana kuwana information kana takuenda kumaelection.
Asika tinoona hurumende ichishoropodza nhepfenyuro dzinotefenyura dziri kunze kwenyika vachiti ivo vanenge vari kushandiswa nehurumende dzekunze kwenyika. Munoona sei ipapapa?
Vanhu vasingahwisisi because kana vanhu vasina information, development yacho inobva kupi? Development inobva from sharing information kana chipana information. Tikashaya information, development inoshaya. So VOA inotipedzera pakutiwane development kuZimbabwe. Izvezvi kune maflat takudependa necitizen journalism because vana ZBC vacho havakwanisi kusvika kumuzingwane. Kumuzingwane kune maflat izvezvi. Hatisati tazviona pa ZBC, tinozvinzwa pa VOA, tinozvinzwa pa social media.